chinezuro chaachine musangano mukuru wedu wechipc unonzi iwo citizens national assembly. Musangano uyu takakurukura zvakati wandei, nyaya yokudirwa kumaelection, nyaya yokudzungwa kumamps kuparliament, nyaya dzose dzakakurukurwa ipapo. Ini semurongi womusangano mubato recipc ndakatumwa nedare guru recitizens national assembly kuti ndinosvitsa mwadzi kunasvika yekuvazivisa kuti vaite reset maMP edu awo akadzungwa asina tarukano. Naizvozvo sangano redu guru recitizens national assembly rakalera kumadzi kunasvika kuti aiwa, munhu akabhindarama haasi munhu wedu womusangano. Naizvozvo urongwa hwavakatora hwokudzinga maMP edu kupariamendi vanga vachidzosa urongwa ihwohwo, vadzose maMP edu kudai.
Pane urongwa here hwekuenda kumatare kuti mugadzirise nyaya iyi vachibati?
Kumatare ezimota hatinoenda nokuti hatingaregisi kuenda kumatare ezimota kana zvisinafamba zvakanaka. Nezuro makanzwa mutungamiri wedu baba vachamisa vachizoreketa kuti ndehupi urongwa hwatichatora. Vakataura kuchaita diplomatic engagement, vakaenda mberi zvakare vachiwo tichaita political action pamwe chete nokuita iyo the legal route yanambotaura pamwe chete nepolitical action. Vakataura kuti zvipatena zvinobvumidzwa nekumurire mutemo wenyika kuratidzira patingafari murunyararo zvinotumidzwa nekumurire mutemo. Saka ndinoimba kuti haa, nauya taura waivaijekesa nhengo dzedu dzose dzepariamendi. Ini semukuru wavo kudare reparliamendi hakuna kana munhu mumwe chete ari kudzibharire musangano.
Ko, ndatiri kuzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzanga dziri kudare reparliamendi, mungajekesa kuti zvanga zvichifamba sei vachibai?
Honorable Mulochwa Rutlatla pamwe chete nahonorable Simba ndo vandainga navo kundosiya tsamba mwadzi yedu kuna speaker of parliamendi.